izvi zvino kutaura kuti nyaya yaigarwa chitarwa nehurumende yezimbabwe kuti yakwanisa iyo kuchikapitano chakaisiwa chetimbers process yazadziswa kana kuti yaonekwa iri yechokwadi nedare rakaitwa musoro chipisi dare iri rinonzi working group on monitoring isati gara acho iri European Union. Saka izvizvi zviri kutifadza zvikuru kuti zvizhinji zvese zvakanga zvaitwa nemakambani aya anosanganisira Mbada Angim Marange Resources neGMC zvaonekwa zvezvinhu zvazadziswa zvanga zvakatarwa kuti zviitike. Asi dambudziko riripo nderekuti tani vamwe vakaita sana mukuru vasisina basa rokuita vanenge vachiedza kutekera kuti vangotsvaka unhongwa chete panyaya iyi asi tinongotaira kuti imbwa yakahura nzou hazvimise nzou kuti iendere mberi.
Vamaguhu munotiwo?
Zvakangofanana nekuti mwana ari kuchikoro ari kuita form 4 anokwanisa kunzi number 1 muclass nechikonzero chekuti akunda vamwe vose varimo muclass imomo. Asi mukaongorora ripoti rwake munoona angori nemae nemad nemau zvinova zvisingamukwanise kuti aende mberi kuendawo form 5 zvinoita vamwe. Saka mukatarisa zvaitika pano ndezvekuti Zimbabwe iri kunzi yakwanisa kugadzirisa zvanga zviri kunetsa zvine maringe nekimberly process. Asi nyaya huru iri kudiwa nevanhu vemuZimbabwe ndeyekuti madiamonds akwanise kuunza pundutso kunyika. Saka tiri kutarisira isu kuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya yatingati muchirungu yetransparency yekuti mari iri kubva kungoda iyoyo iri kumboenda kupi. Hazvibatsiri kuti nyika inzi inumber 4 kana kuti number 3 pakuproducer madiamonds pasi rese kana kuti ine 25% yemadiamonds pasi rese. Asi kana wosvika kumusha kuZimbabwe wobvunza finance minister kuti mari iri kuendepi woti handizivi, tinenge tafanana nenyika dzakaita sana Democratic Republic of Congo nana Angola dzinonzi muchirungu inyika dzine inonzi resource scarce kana kuti kutukwa kwekuwanikwa kwezviwanikwa zvizhinji zvisina ari kukwanisa kuzvishandisa kuti zviunze budiriro kuvanhu.
Vamusarara, pakanga paine nyayawo yekunzi patsanangudzwe mangoda anganzi ndeeropa yakabatwa batwa here uye yakasiya Zimbabwe iri papi?
Hayaiiri kutuwa asi chikuri chekuti haizombokakabudirira nokuti izvo mutemo wekimbal process uri pachena nechibvumirano kana pane nyaya iripo inofanira kuwirirano yapaita chibvumirano chenhengo dzese dzekimbal process. Saka pari zvino mukatarisa zvakaitika kuvictoria falls zvakataura kuti south africa, namibia, angola netanzania nedzimwewo nhengo dzekimbal dziri muafrica hadzisi kutenderana nechibvumirano ichi. Chiri kunetsa ndechekuti izvo pachibvumirano ichi chinota kuedza kumhanyiswa zvikuru neamerica uyezve nhengo zhinji hadzisi kuva chivimbo chokuti America ingangova yakatendeka pakuda kuita zvaari kuita izvo. Asi nyaya iripo ndeyekuti tichitarisa ripoti yakaitwa United Nations iri kutaura iyo kuti 99% yemadiamonds pari zvino haasisiri goda yeropa kana kuti mablood diamonds zvoreva kuti kwasara 1%. Saka newewo unoonawo kuti aiwa hakuna chitiko kana basa ringaitwa ronzi reaita 100%. Saka tiri kuti ka 1% kasaraka tingade here kuti njamutemo kuti tigadzirise 1% iyi. Saka ipapo ndopatiri kuramba kuti aiwa izvozvizvi tashaya chokuita manje kana taakuita izvozvo.
Vamaguhu munoti panyaya yekuti mangoda pavandudzwe kuti anganzi ndeeropa here kana kuti haasi eropa?
Izvozvo ndo zvinofanira kuitwa. Tikatarisa core document rekimberly process rakanyorwa mugore ra2003 preamble kana kuti nhanganyaya yedhokumendi iroro inoratidza kuti pakatyorwa kodzero dzevanhu zvakanyanya kuwest africa kubva kuma1990s kusvika kunana2000 ikoko. Saka izvozvo ndo zvakakonzera nyika dzepasi rese dzichitungamira neunited nations kuti dziumbe mubatanidzwa wenyika dzinoprodusa madiamonds nodzinotenga madiamonds kuti vakwanise kudzivirira kutyorwa kokodzero dzevanhu kunosanganisa kupondwa kwevanhu, kunosanganisa kushungurudzwa kwevanhu, kunosanganisa kubhinywa kwemadzimai nekuda kwemadiamonds. Saka tinoshamiswa kunzwa vamwe vanhu vaakuti nyaya yehuman rights hainei nekimberly process